Ininzi ni marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroyo na uzeduza nasi chitatu shivabu 30, 2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanotaura zuva remusi wa 30 chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusoro-soro reconstitutional court rinorasa nyaya yakakwizwa kudare iri nezvimwe zvisvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti pane nhengo dzeZANU-PF dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru. Vataura mashoko pamuzinda webato ravo nhasi pavasangana nevakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mumwe komishina weZEC anovimbisa kuti mapato ose achakwikwidza musarudzo achakwanisa kuva negwaro revavhoti repadande mutande uye anokwanisa kuwanawo rakadhindwa mushure mekubhadhara kamuripo kadiki diki. Nhasi tiri kutarisa zvakadzama danho reZEC rekupeta chirongwa chekuongorora mazita evavhoti mugwaro revavhoti pamwe nekunyoresa kuvhota munzvimbo dzakanga dzasarira. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nhasi tiri kutarisa zvinoreva mutongo wedare reconstitutional court panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere. Chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chotarisirwa kusimuka mangwana chakananga kusouth africa kumakwikwi ecosafa castle cup chisina mutambi wepakati Marvelous Nakamba uyo akakuvara. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa zvinoreva mutongo wedare reconstitutional court wekurasa chikumbiro chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere pamwe nekutarwa kwemusi wa 30 chikunguru 2018 sezuva richaitwa sarudzo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.